inindinoona kuti zvinoratidza kuti pasi rese harina kunge rakarasa Zimbabwe, asi vatungamiriri veZimbabwe vaiva muZANU-PF ndo vanga vakavharira nyika vachiti ivo havadi kuengeja nedzimwe nyika. Saka tikatarisa United States in particular, tinoona kuti USAID mumakore gumi nematanhatu apfuura zvinhu pazvanga zvakaomba havana kumbobvira vakaregedza kuendesa aid kuZimbabwe. Maambasada taiva navo vaBruce Watson navaHarry Thomas vaiva maambasada akanga ari very engaged mumagariro evanhu vemuZimbabwe vachibatsira pavaikwanisa. Saka izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe inyika ine shamwari dzakawanda. Tinoda kuona nyika yedu ichibudirira. Takatarisa maelection observers, tinoona kuti gore ratakapedzisira kuita international observers gore ra2000 pakatangawo kupinda MDC ichizowina masits akawanda muparliamende. Kubva ipapo nemakore akanga awedzera political violence mumaelections edu, tanga tisisaone international observers vachibvumidzwa nehurumende yeZANU-PF.
Ivo veNational Democratic Institute ava neRepublican Institute tiri kunzwa kuti vane mamwe mabasa vakamboitawo kumashure ezvesarudzo idzodzi. Vangaiswe pachikero chakakura zvakadini chekuuya kuzotarisa sarudzo dziri kuuya idzi?
NDI neRRI vanhu vanoshanda nyika dzakasiyana-siyana. Ndinovimba maelections mazhinji aitwa gore rino Asia nemamwe African countries vanga variko. Asi sezvinamboreva international observers, isu tinodzidza nezvavo. Tiri kuonawo kuti zvakakosha kuti kana vachinge vaenda vashande nevanhu vanonzwisisa nyika dzavari kuenda mavari. NDI ndinovimba kuti vari kuenda nemaobservers anoziva Zimbabwe chaizvo, vamwe vekune mamwe maAfrican countries, maexperts akasiyana-siyana epolitics. Saka ndomanzwira ndaita kuti vari kutarisa kutsvaga vanhu vanonyatsorime ruzivo rweZimbabwe neZimbabwe politics, zvekuti havasi kungonotarisa vakagara kumahotera aiwa.
Ivo vanouya kuzoongorora nekuona zvesarudzo vachibva kunze ava, vakazviita vari vega vasina vamwe vemukati, vanogona kuona nemaonero asiriwo here?
Ya, vakazviita vega vasina communication kana kuti rubatsiro kubva kumalocals. Aiwa, ipapo panogona kubuda pasina kunaka. Takazviona last year maelections ekuKenya kuti maelection observers akati zvinhu zvese zvakanga zvafamba zviri top shape, asi tikazoona mumazuva aitevera kuti zvinhu zvakanga zviri top shape nekuti ivo pane manuances avanenge vasina kunzwisisa sevanhu vasiri vemunyika iyoyo. Saka objectivity inounzwa nemaforeigners inogona kuitwa outweigh neinability yavo yekunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika. Sekuti munhu akaenda kubocha, kunoona maelections ekubocha asina chaanoziva nekubocha, anogona kuignora zvinhu zvekuti mumwe munhu anobva kubocha anoita pick up on very quickly.